hati tambiri mashoko aya asi tinoda kutoti tiudze hurumende kuti inge ichikoshesa nyaya dzenhaurirano. So ndotinoda tiri kupinda tiri kusangana nenhengo dzeofisi yekwa president mutungamiri wenyika yamunangagwa tichange tichitaura nawo. Nyaya yemuhoro inyaya yakakosha. Varayiridzi vedu varifanira kuwedzerwa muhoro tikusvika pa $520 yatakawirirana iripo yatakanyorerana pasi, uye kana tichita nhaurirano dzinofanira kunge dziri nhaurirano dzine kuzwisana mukati.
Saka munenge muchida kuti zvifambiswe sei chaizvo?
Dzemasalari inyaya dzinotaurirana mukati tichitarisa mairinge nebumbiro redu kuti vanomiririra vanonosangana pamwe chete nemaemployer edu wanga vachitaurirana, kwete kuti rimwe divi ndo rinouya richingotaura kuti zvakati, rimwe divi risina kunge richitaura.
Saka muchaita sei vakaramba vakatsika madziro?
Kana vakaramba vakaoma musoro, isusu takatomirirwa uye tiri redi kuti tinge tichienda tichitora nyaya tichiisa kumatare edzimhosva. Asi tiri kusangana nawo svondo rinori tichizwa kuti ivo mafungiro avo uye tichivaudzawo patimire. Kunyange zvikange vati zvoni pati zvino vashandi havasikwanisa kupiwa mari nekuti havasi kuenda kumabasa. Vashandi mari yavari kuwana haisi kukwanisa kunge vachienda kumabasa nekuti idoko, hasi kuzoita kuti vavhundutsire vanhu, hasi kuzovhundutsira vanhu kuti vadzokere muzvikoro, asi kuti nyaya yekugadzisa nyaya yemuhoro yavo ndoichaita kuti vanhu vaende muzvikoro.